Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, February 2nd, 2016. I am Tungameli Nkomo.
And I am Tatenda Gumbo.
Tonight, we take a look at statements by President Robert Mugabe lamenting the ever-increasing exodus of African youths to overseas countries, saying the brain drain is killing African economies.
So as usual, on every Tuesday, let's get talking on our social media platforms. Find us on Facebook at VOA Studio 7 or on Twitter on the handle at Studio 7 VOA. We can also get things going on our WhatsApp, and that number is 001-202-465-0318.
And of course, if you want to get live on air here at Studio 7, you can give us a call at the following number. That's 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we will call you back.
And as usual, we are streaming live on the internet, so head over to www.voazimbabwe.com, voandebele.com, and also on voashona.com.
Addressing the African Union summit in Ethiopia on Friday, President Robert Mugabe bemoaned the brain drain of African youths to develop the countries such as Britain and America, saying their flight was anathema to the growth and development of African economies. Mr. Mugabe urged African leaders to come up with strategies that empower and encourage young people to stay in their respective countries.
But some say as much as they agree with Mr. Mugabe, they have no option but to seek greener pastures abroad due to Zimbabwe's continuing economic crisis. More than 1.5 million Zimbabweans are said to be living in the diaspora, and experts say this is becoming a common phenomenon among African nations, especially the ones torn by strife.
Lichona njani makhaya zulukandaba ikudibana lamhlanje kuhlelo lwaba sakhulayo uhlelo The Connection lapho esikhangela khona amazwi kamongameli Mugabe khuluma semhlanganweni we African Union kwele Ethiopia Addis Ababa ngolwesihlanu lapho akhuthaze khona amazwe Africa ukubana aphume asungule lenhlelo eziphakamisa abasakhulayo kwezenotho ezibathuthukisayo ukuze bengaqhubeki besiya kwamanye amazwe ngobunengi njengokwenzakalayo kathesi siyazi eZimbabwe abasakhulayo kanye labantu abadala bayasuka mihla lamalanga eZimbabwe besiya kubo South Africa, abanye ngabaza ngapha eMelika, abanye ngabaya kubo Britain, abanye baya kubo Botswana, besiyadinga amadlelo aluhlaza ngoba into kazimanga kuhle elizweni. Ngakho uMugabe uthi njengamazwe eAfrika kumele siphumene lamasu lamaqhinga lenhlelo eziza kwenza abasakhulayo besebenze emazweni abo kulokuthi baze ngapha kubo Melika baye eBhilithani ukuyathuthukisa umnotho wakulawo mazwe umnotho weAfrica usehla usiya phansi kwaziwayo watereri kusangana kumo chirongwa chebe chidiki chirongwa The Connection apo nasi tiri kuzeya mashoko emtungamiri wenyika va Robert Mugabe vachitaura kumusangano we African Union pakupera pesvondo vakakurudzira ivo vatungamiri veAfrica kuti vabude nema programs acha simudzira vechidiki mune zveupfumi ndokuti vasarambe vachienda kumhiri kwemakungwa vachiuya kuno kunyika zvinenge America vachienda kwana France vachienda kwana United Kingdom kuno simudzira maeconomies ikoko asi maeconomies emuAfrica achiramba achiparara ndonyaya Irimu Gango Nas.
Thank you, then, Tunga. Now, just of course, as we go to our guests who are on the line, Mr. Mugabe was speaking at the tabling of the 2015 report by that agency known as the New Partnership for Africa's Development. And Ntunga, according to the executive summary that came out last Friday, it says that the necessary political determination has been renewed by African leaders to deliver the accelerated implementation of the NEPAD program under the African Union. Furthermore, the resounding commitment of African leaders to a sustainable development agreement for the next 15 years that is transformative and global is proof that the African continent is ready to eradicate all forms of marginalization and underdevelopment. Of course, here echoing the words of President Mugabe as he called for changes for young Africans throughout the continent.
Indeed, many will remember the NEPAD program that Mr. Mugabe was talking about. We remember during the Mbeki era when he really tried to push the NEPAD agenda at the African Union, but he seemed not to have succeeded.
Ntunga, let's head over to our two guests who are on the line. We are gladly joined now by Marufu Mandewere, who joined us earlier, of course, on the news program, joining us via Skype here in Washington, D.C. Marufu, thank you so much for joining us on the program this evening.
You are welcome.
And of course, on the line also, Ntunga, is Masimba Kuchera, who is an economic commentator based in Harare. Masimba, thank you for joining us this evening. Thank you, Ntunga.
Maybe let's start off with Masimba Kuchera. Masimba, what do you make of Mr. Mugabe's statements?
Well, look, I think he is correct in terms of what he is saying. Unfortunately, words and deeds are two different things. So you have a situation where he's encouraging better infrastructure, even state infrastructure, so that we minimize migration. But unfortunately, the African state itself is rampantly corrupt, and that does not exclude Zimbabwe, by the way. So, in terms of good aspirations, I think they are good aspirations, but we also need to reform the way the state works within the African continent so that this can become a reality. Otherwise, it will just be a matter of high-sounding words which are not realistic at all.
Thank you there, Masimba. Coming to you, Marufu, we read earlier the executive summary from the organization itself, where they're saying that, there's renewed interest by African leaders, political determination to deal with this issue of development. Do you think that they really are determined to deal with this issue that is affecting millions and millions of young Africans?
I don't think so. I think their major commitment should have been to eradicate corruption in their region. That will then see the region developing, and probably we can see the benefits, and the youth can also see the benefits. But if they just talk about that without really getting to the root cause of the youth disparities in terms of development, if they aren't clear in respect of dealing with the corruption and really channeling the resources that they get from Africa towards development, then this is just a pure talk, which is very quite melodious in terms of listening to.
Asi iva mandevere se wechidiki tuzwa kuti muri muno mu America muri kuita zvidzidzo zvenyu kana muchinzwa mashoko akadai se wechidiki ndezvipi zvirongwa zvamunoda kuona zvichiparurwa kuZimbabwe kana kuti kuAfrica zvingagona kumu encourage kuti kana mapedza zvidzidzo zvenyu mudzokere kuZimbabwe makasununguka muchizva kuti ndichisvika ikoko basa riripo ndogona kurarama upenyu hwakanaka nemhuri yangu.
Semanana ndinoita chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti vatungamiri vemuAfrica ngavabvise hori, ngavaite mitemo vachinyatsokumi inoshanda inobvisa nyaya yehori. Ndadaro ndoona kuti ngavaitewo maprojects anokwanisa kuti kuiwanikwe mari dzinopiwa vechidiki, vakwanisa kuitawo maprojects, income generating projects vanokwanisa kuita. But ngazvinge zvichiitwa nemabhengi chaivo anotevera vechidiki, kana vapiwa mari vachikwanisa kudzorera mari idzodzo vachiita maprojects iwayo, mari dzichidzoswa, kwete kungopa vanhu mari nekuti vanoendevepolitics ndeveboka redu rezvematongerwo enyika, mari dziya dzobva dzarega kudzoswa. Ende vanhu vacho hapana munhu anovatarisa nekuti vanenge vachingozviitira zvemaelections. Sechipiri, ndoona sekuti vanhu ngavamire kuzvifunga ivo, vakuru vedu vematongerwo enyika ndiri kunatsa kuti vanonyanyisa kuzvifunga ivo nemhuri dzavo neramangwana ravo nerichauya ravo, nekufunga kugara kwakanaka, dzimba dzakanaka, izvozvo ngazvimire. Hatidi kuona zvinhu zvatinoona zviri kuitika iko zvino kuti vanhu vanokwanisa kuita ivo mari yakawanda kudarika hurumende kana kuti kudarika mamunicipalities. Mari idzi ngadzitorwe dzinge dzichishandiswa munyaya dzezvebudiriro. Chechina, ndinoona sekuti ngatiise mari yedu kuzvidzidzo zvakanyanya, kunyanya zvesainzi. Tikatora mari iyoyo tikaisa kuzvidzidzo zvesainzi, toita kuti vana vedu vakwanise kudzidza zvidzidzo izvozvo zvesainzi, zvidzidzo zvemacomputers nezvimwe zvidzidzo zvakakosha. Tovaita kuti vacho vataona vanogona tikwanise kuramba tinavo vachiramba vachidzidza vachikwanisa kuwana mabasa anenge aripo. Zvakare, ndoona sekuti ngatiite mapolicies anoencouragea kuti vanhu vakwanise kuwana investment kana kuti vanhu vakwanise kuzoitawo mabhizinisi mukati menyika dzedu, kuti vanhu vakwanise kuwana mabasa kwekushanda. Ndo zvinhu zvakakosha chandinoona ichocho. Asi kana tisina kuisa mitemo inoita kuti titore vanhu vane mari dzavo kuti vave vachizoisawo mari dzavo mune nyika yedu nekubudirira kwedu, hapana zvetinokwanisa kunge tichiita. Uye kana tisakwanisi kuti vanhu vatinoona vane potential yekuisa zvinhu zvinyuwani vedu vechidiki, hatikwanisi kuti tivapewo mari kana kuti vakurudzire. Ndinokupai muenzaniso wakaitika wemukomana akambogadzira ndege muZimbabwe. Ndege yake yakabva yanzi yaidikana kuonekwa ichifamba kana kuita sei. Hapana munhu akakwanisa kuti vaone kuti zvinhu zvaanga achigadzira zvakamira sei, zvaikwanisa here kuti zviitwe zvine udzamu, nokwanisa kuona kuti zvinokwanisa here kuti vana vadzidze. Saka kana isusu tisingaisi mari yedu kuti tiite zvidzidzo izvo zvesainzi nezvidzidzo zvekumanufacture, hapana kwatiri kuenda. Ndomaonero andinoita.
Tinotenda mukoma Mandevere, rambai makabata. We are now joined by our third guest, Mlandu Ncube, councillor for Ward 1 in Bulawayo. He's an MDCT member. Ncube, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga. Linjani balaleli?
Na abalaleli nilethemba baphilile, babalathi siphilile ngapha. Ye, siyabona Ncube lapha uMongameli Mugabe uthi human capital flight eyabasakhulayo besiya kwamanye amazwe kubulala umnotho wezwekazi le-Afrika. Wena njengosopolitiki, iziphi inhlelo ongathanda ukubona zisungulwa ngurhulumente weZimbabwe ukuphakamisa abatsha, ukubathuthukisa ukuze labo bekhona ukutholakala bengelaso isifiso sokuza ngapha eMelika besiya kubobhilithana abanye ngabafela olwandle begade imikhumbi? Yiziphi inhlelo ofuna ukubona zisungulwa ekhaya ezingasuthisa abasakhulayo?
Okokuqala ukuthi kumele kwaziwe umhlaba wonke ukuthi akula umuntu olesifiso sokuya eMelika, kodwa kumana kuzenze ngoba izinto zomile lapha ekhaya. Okungangokuthi uhulumende kuhle ngoba kukhulunywe ngomgabe etshela amazwe wonke womhlaba. Okusho ukuthi okufanele sebulela ekhaya simkhumbuze ukuthi lokho okukhulumileyo emazweni kumele kwenziwe kanye. Okokuqala, ilizwe leZimbabwe linothe kakhulu. sivele silawo ama diamond silalo igolide silakho konke singake sakudinga komunye umuntu kodwa uhluphe sinalo imali yakhona evela lapho iya ezambeni zabantu abalutshwayo kungave leyo mali iyalethwa kuintroduce lana imali yake yabakhona okwakuthiwa idimaf eyokurevive ama-industries ayiwanganaya silabo amajaha ayenelisa ukulungisa into ezithiyethiyeneyo abafundileyo ama-injiniya kodwa uya-injiniya ngaphi imali yadliwa ukuthi kuvulwe izisikositi imali yadliwa ukuthi kuvuse i-railways kuze belungise isitimela uhulumende engahlala phansi akunanzelele ukubana usedli usokumele imali leyade yidla bona iziphatha intambo beyilethe kuzulu yikho kuzayenza ukuthi abantu bengahambi emazweni ngoba imisebenzi yabe isikhona amakhampani sencedise ukubana athuthuke.
Let's read more of the executive summary that points out a very big issue that, of course, we have tackled here on The Connection, but also is known worldwide, the fact that Africa faces a large and growing unemployment challenge, where half of Africa's population of 1.1 billion people is said to be under 25 years old, and that population is expected to double to 2.4 billion by 2050. What is seen here to be the problem is that over 60% of this youth population is unemployed. So let's come to you, Masimba. The question is now becomes, do African countries have the capital in order to build these skills that are said to be needed, necessary, in particular the development of these nations? As we look at how tech is now taking over the world and many young people are swaying towards startups that assist their countries, but they're also able to cultivate them through homegrown solutions. Is that possible looking on what's happening in on the ground, in particular in Africa, in Zimbabwe? Hello, Masimba? Hello? Hello, can you hear us? I think we're having an issue there with the phone, of course. We can maybe go to Marufu.
Tizoke kwa Muriva Mandevere. Kana tichitarisa kuti iri arizi dambudziko reZimbabwe chete. Tinozwa kuti more than 1.5 million maZimbabweans vari kugara mune dzimwe nyika. Tikuona zviri kuitikavo kuEurope uko. Vanhu vakawanda vanobva munyika dzemuAfrica zvikuru sei kune hondo kwana Libya nyika zhinji kuNorth Africa uko vachida kupinda munyika dzeEurope vazhinji vacho vanoguma vakufira mumakungwa umo vachifamba nemabots kana kuti nengarava vachiedza kukrosa maseas. Ringapedzwa sei dambudziko iroro? Nyika nenyika inogona kupedza dambudziko matambudziko yakasangana nao kana kusina kupindira kwesangano guru rinenge African Union?
Mubvunzo wakanaka chose. Maonera ndinozviita zvinosirisa chose kuti tinoona vechidiki vachifa vachitiza nyika dzavo vachindotsvaga kugara kune dzimwe nyika. Vachoni vari munyika dzavo vasine hanya nezvinenge zvichiitika uye futi bato redu reAfrican Union semaonero andinoriita rine mukana wekubatsira vanhu vemuAfrica zvizhinji. Asi chinonetsa ndechekuti vanhu vari ikoko kuAfrican Union pfungwa dzavo ndidzo dzimwe chete idzodzo dzekuda kudzvanyirira vagari vemuAfrica nekuda kuramba vachitonga ivo pauwandu hwavo vachingoitana mukoma nemunun'una. Hapana vanoda kunyatsa kubudirana pachena panyaya yezvinhu zvinoitika. Dei African Union yaibudirana pachena ingarai zvese zvitisingaoni zvichiitika. Dei vaibudirana pachena vachitaurirana kuti hunai nyaya dzekuramba tichine masimba akawandisa maoko yedu tisingapi vanhu vedu masimba zvinokonzeresa vakwanisa kubudirana pachena kuti nyaya dzekuti tirambe tichida kungotonga vechidiki vachida kukurawo vachidawo kutonga zvinokonzeresa vaibudirana pachena kuti nyaya dzekuti isusu toga tawana mukana wokutonga tidye zvishoma zvetiri kukwanisa kuwana muno muafrica zvinokonzeresa ingadai tisingaoni matambudziko esaya vakwanisa kugadzirisa izvozvo tinoona chose vanhu vachifamba vachigara munyika dzavo vachiita kuti nyika dzavo dzibudirire kana zvazvo zvikasanzi vagare munyika dzavo asi tinoona vachigara munyika idzo dzemuafrica vachichinjana ruzivo but hapana vanhu vachine pfungwa idzodzo kunyanya varipo iko zvino vari zviita veafrican union inyaya dzekungofadzana kana vasvika kuafrican union kuya kungofadzana kuda vamugabe votaura mashoko mashomashoma anonakidza ekutukana nenyika dzekumadokero zvobva zvapera zvakadaro but pakati pavo hapana anoda kuudzana chokwadi pakati pavo hapana anoda kuti aongororwe zvaanoita nevekukoti kana nevepalamendi vanoda kumasimba zvakanyanya saka dambudziko iri rikaramba riripo vanhu avasingataurirani chokwadi vasingaiti zvinhu zvoita kuti nyika dzedu dzibudirire tichiramba tine tichiita zvinhu zvinosiririsa chose sezviri kuitika kulibya sezviri kuitika kunorth africa sezviri kuitika kuzimbabwe vanhu vachinji vachitiza vachienda kusouth africa vachizondoita matambudziko nevanhu vekusouth africa
thank you there Marufu. Masimba, are you on the line? Hello, Masimba? I think we might have lost that connection there. But let's come to you, Mulandu Ncube, if you're on the line.
Yes, I'm on the line.
Can you just react to that issue that we're seeing, the mass migration of many people around the world, and if the AU can sustain that, as Mr. Mugabe was saying, that's something that has to be stopped in order to, stop the issue of brain drain throughout African countries. But does the AU have the capacity to even do so?
First of all, it's a sad state that young people in Africa go abroad and they don't get jobs what they are educated to do. But what is the cause? The cause is not that Africa does not have capacity. Africa does have capacity, but the problem is that the people that are holding onto power are greedy. If you look in countries where there are civil wars, it's a matter of that the generally citizens will be saying, can we have what belongs to us? If these African leaders can sit down and discuss that, people, we need to serve the communities that elected us. We need to share the liquor that we have with the masses. Honestly, you know, these days, if you read papers, people are making the Tanzanian president a joke. But honestly, I think he has got some vision a little bit, that if the liquor that we have can be plowed back into the community, the young people in Africa will get something to do so that they cannot go abroad where they are just doing jobs that are not acceptable in Africa. So what we are saying is that our leaders that are leading us should understand two things. Firstly, the time they got into power, they were young people. The situation by then was good for them. But now they cannot think for us, because what we need, what we want, is totally different. So I think that's the first thing. Secondly, it's about leaders understanding communities, what community needs. For instance, I can give you an example from the rural area where I come from. You'll find that there are maybe about 6 secondary schools. And those secondary schools, not even a single school teaches a science subject. Not even a single school teaches biography. So, you know, the biology. So, you know, there is no way African young people, especially in Cholocho, can come up, be doctors, be what. So the only thing they do, walk across to Botswana, walk across to South Africa, where you become a mate. And after that, you are promoted by your boss now lives in UK. You go there. So it's about attitude from the people leaders and the way they think. They should stop talking what is the dream cake. They should actually implement what they are saying. If they'd implemented, we're not going to have war in Libya.
we're not going to have war in Africa. Honestly, they are actually, they must be happy that people are moving out of the continent rather than staying our super oppressed and not given opportunities. I can tell you, if they continue doing that, the war that will escalate in Africa, Africa will be ungovernable. So that is, we don't want that. We need to avoid that.
Thank you.
Kodwa bayaqala ngapho ukulungisisa mlandu. Siyazi uhulumendo weZimbabwe kalamali umnotho wamazwe achiyeneyo into kazihambi kuhle.
Okokuqala kwelakithi eZimbabwe. You will find silama party ntambo bakahulumende. Umuntu ovelena ngokwakhe umuzwe ezihambela nje mahlana esitho mpela ukubana yena unothe ukwedlula uhulumende. Kati imali zama diamond ziya imali kathethi kule mali ezilula nje ezenziwayo lapha ezibhadala zama thoko. I can tell you if certain communities can benefit, let's say Zinara iye lapho duzane ne toll gate yakhe i secondary school enhle elamalebu abantwana befunde, kuyenzakala. Ungahamba kwenziwa izimplant, ziya ngapi imali ezivela kuma mining giants? Ngabe ziyayenzwa kahle? Beyeke bedede zona imoto ezinkalakadala lezi ezidlamafiwe. Khonokho kuncane. Kumele sidle esikujimbayo, sikushaye sonke, sishayelane ingqondo yentethe njengabantwana beZimbabwe. Kungalunga. Akusikho ukuthi amazwe imikhono mawuhambi kahle. It's a matter of mismanagement.
Qube kubambile khonapho Ncube Timbotora Mtereri tatenda Mkoma Neva. Ndipi enyu Mkoma Neva? Mkoma Neva muri parunare here. Hello Mkoma Neva.
Ndofunga tia kata line yao. Yeah, yapa ya kata.
Ko Mkoma Masimba. Mkoma Masimba muri parunare here. I'm not sure what's happening with Masimba. Somehow I think I can hear him, but I don't know.
There's a disconnection there. Yeah. Marufu, let's just come to you before we go on to our break. What's your message to, you know, young Africans out there, in particular for you, having had a chance to leave for so-called greener pastures? Would you say that, the point is to go somewhere, learn something, and then take it back home and help implement and develop African countries?
Oh, yes, that's greatly what I would say. It's quite good to have an experience to learn what other people do and also come back to implement or try to also bring a little change to your countries. It's quite good to study how other people do things and also try to make some influence in the manner in which your own people do things. But I would also like to say to the young Africans that our leaders have a great opportunity to change the scape of our continent, but they don't have the capacity because they've been power for so long. They've adopted a corrupt systems of government. It's only us who can change this society. Those who have gained some experience, let's go back home. Let's try to influence the society in a manner that we can. Those were my words. Mm-hmm.
And indeed, looking at the issue of migration, it's an old phenomenon. People have always migrated from I don't know when, but I think the difference with what's happening now in Africa is that he's playing that thing. Stop playing that thing. I'm sorry about that. But the difference I was saying is that I think migration is accelerated, what's really unfortunate, like Mr. Mgaba was saying, is that African countries are losing big, and these developed countries
are
that
gaining.
Are already developed are
gaining more. So to our guests, please just hold on the line. We'll come right back to you, Mr. Mulandu Ngube and Marufu Mandewere. Hold on the line. To our radio listeners, it is now time for us to say goodbye. But join us on the internet. I'm Tatenda Gumbo.
And I'm Tungameli Nkomo. We'll be right back.